manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumiguru 11 2016 makateerera ku studio 7 nefenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kugadzirira kutenga mishina kana kuti yanengati equipment yatichashandisa muchirongwa ichocho chatiri kuti biometric voter registration. Mari yacho ndingati yekutenga mishina iye zvino inenge yatiunganei nekuti tiri kubatsirana naivo vamataura veUnited Nations Development Program.
Sachigaro wezeki amairita makarau wanotibokarawo rawana mari yekutenga mishina yekuvhotesa vanhu. Vamwe vemapato ezvematengerwo enyika votambira urongwa hwekunyoresa vanhu patsva pagwaro revavhoti pachishandiswa nzira dzechizvino zvino kana kuti biometric voters roll. Bato rezanu PF rodzinga vamwe vagari vekumasvingo vari pashowground mugadziriro yaro yemusangano waro wepagore. Sangano reWFP robatsira mamwe madzimai angawakundikana kurapwa nenyaya yenzara kumashonaland west. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti boka ravo rakawana mari yekutenga mishina inodiwa mukunyoresa vanhu kuti vavhote pachishandiswa nzira dzebiometric. Amai makarau vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kunge vave nezvavanoshandisa izvi panotanga gore rinouya. Nezuro Zeki yakazivisa kuti yakatotanga hurongwa hwekunyora gwaro revavhoti idzva richashandiswa richitsiva riripo. Izvo zvinotevera musangano wakaitwa neZEC nemapato ezvematongerwo enyika ichazivisa nezveurongwa uhu. Amai makarau vakaudzawo musangano uyu kuti vanhu vose vanoda kuvhota musarudzo dza2018 vanofanirwa kunge mazita avo ave kuwanikwa mugwaro idzva iro ravakati richange richishanda chete panzvimbo yekuvhotera yakanyoreswa nemunhu kana kuti polling station based. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa chekunyoresa vanhu patsva kuti vavhote hachisati chanyatsotanga. Iye zvino tiri kugadzirira kuti chirongwa ichocho chitange. Tiri kugadzirira kutenga mishina kana kuti yanengati equipment yatichashandisa muchirongwa ichocho chatiri kuti biometric voter registration. Pane mishina yatinoda ichatora mapicture evanhu, ichatora mafingerprints evanhu aya tichazoisa pavoters roll. Tukufungidzira isu kuti tikakwanisa kuita zvese zvinodiwa zvatinoshandisa izvozvo tinofanirwa kunge taanazvo kutanga kwegore nana January February 2017 tichibva tazopinda mukunyoresa vanhu nana March April gore rinouya.
Michina iyi iri kubva kupi uye munoda mari yakawanda zvakadii kuti mutenge zvinokwandira nyika yose?
Michina iyi hatisati taziva kuti iri kubva kupi sezvamunoziva kana tichitenga zvinhu zvakadai tinoita tendering process patichanyo kumbira vanofunga kuti vane mishina yatiri kuda kuti vakwikwidzane tozotora uya anenge abuda mumakwikwi wayo kuti ndiye watinozopa contract yekuti atipe mishina iyoyo.
Mari yacho iripo here? Nekuti tinomboona kuti mari inoshomeka asi tichimbonzwawo vamwe vakaita sana United Nations vachiti vanogona kubatsira ndokunge vakumbirwa.
Mari yacho ndingati yekutenga mishina iye zvino inenge yatiunganei nekuti tiri kubatsirana naivo vamataura veUnited Nations Development Program.
Saka iko zvino hapana munhu ari kunyoreswa?
Iko zvino tiri kunyoresa vanhu asi tichiri kushandisa mashandisiro aya ataita muna 2013 haasiriwo mashandisiro atoda kuzoita kana kusvika mukwikwidzo ya 2018.
Avanga vari sashigaro wezeki, amairita makarau, vari parunare muharare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato omutauriruwe MDCT vao Betu Gutu, avanoti bato ravo, rinona sekunge urongwa wekuti pavene gwaro ija wakanakira nyika. Gati nzgeeva chitsana ngura.
Nyai yezeki mukutaura inenge nyaya yakanaka. Asi mukuita tinoziva kuti zeki ine dambudziko. Dambudziko rokutanga ndere mari. Nokuti vezeki havasati vanatsobuda pachena chaizvo chaizvo kuti mari chaiyo inodiwa kuti paitwe voter registration iyoyi kana kuti biometric voters registration. Panodiwa mari yakati oho. Panodiwa mamirioni anosvika iyo 53 million United States dollars kuti paitwe brand new kana kuti biometric voter registration yokutanga panyuwani.
Panewo nyaya yekuti mitemo ine chekuita nesarudzo yanga isati yavandudzwa kana kualainwa. Zvakabatwawo sei nyaya iyoyo?
Sokuziva kwandinoita jonga mai Makarau, Justice Makarau, vanova ndivo chairperson vezek. Vakabva vati mapato ezvematongerwo enyika ngavagadzirisire tingangoti muchirungu rinonzi a legal brief kana kuti gwaro rinotaura nezvemutemo kuti mitemo yose yatinoda kuti ivandudzwe ndeipi. Saka pari zvino mapato ezvematongerwo enyika vatori chimbi chimbi tiri chimbi chimbi kugadzirisa legal brief yacho iyoyo. Tina vamwewo vanyanzvi dzichatibatsira anangangonzi muchirungu ma technical experts.
Avanga vari mutauriri weMDCT vao Betu Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa, avanoti bato ravo rinoona seurongwa hwakanaka hwekuti pave negwaro idzva sezvo riripo rakasviba.
Izvi bato reNCA tikuti urongwa urongwa ucha huri kuda kuunzwa muZimbabwe. Saka chatinokoshesa chataiudza vezeki ndechekuti vanopa vangutaura neveruzhinji kuti vanzwe kuti veruzhinji vari kutyisa zvezvo. Asi chazvakanakira ndechekuti voters roll ranga ragara riripo. Ranga risingafadzi vakawanda nenyaya yekutiwo avo even vamwe vanowanikwa vachinzi vakatofa kudhara vanga varipo pavoters roll. Saka tonasa kuti zvine zvazvinokwanisa kubatsira zvakafano tanga kuita new voters roll. Zvinoreva kuti hatizowani vamwe vanhu vangava gara chinonzi vanenge varipo ivasisipo vari pavoters roll. Saka ndozvimwe zvezvimwe zvazvakanakira. Asi panokwanisa kuwanikwawo zvimwe zvazvakashatira. Saka ndofunga kuti isusu semusangano wenzee ndiri kuti nyaya iyi zvakanakira kuti vana vezimbabwe vese ngatitenderane tione kuti ndezvipi zvazvakanakira ndezvipi zvazvakashatira. Tozoona kuti isusu zvinoita here kuti tingeshandisa biometric yacho.
Tichiona nenguva yasara yekuti sarudzo dziitwe muna 2018, munoona here paine nguva yekuti zvose zvamuri kukurudzira izviitwe?
Ya, nguva chaichai hapasina. Tikatarisa sarudzo dza2018 dzitori sarudzo dzatosvika dzatosarwa nemamanzi chaiwo chaiwo katingoringa gore rinouya chete. Sandofunga kuti nguva ndiyo inenge iri shoma. Asi kunyange nguva iri shoma hatikurudziri kuti zeki ingokaruka yatozoita zvinhu izvi isati yanzwisisa kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kuti chipa nyaya. Ndozvakanyanya kukosha. Tofanwa kufamba tichiwirirana.
Avanga vari mutauriri weNCA vamadhoki Chivasa vari parunhare kuvulawayo neStudio 7. Asi mutauriri weMDC inotungamirwa naprofesa Walsh Mancube vakurawo nechihwai vanoti bato ravo haritambiri gwaro idzvairi kana richishandisa urongwa hwebiometric.
Panyaya yevoter registration process iri kutaurwa nevezeki, chokutanga somusangano hatibvumirani nenyaya yebiometric. Chechipiri, isu hedu tinobvumirana nenyaya yepolling station badge. Senzira yokuzama kuita kuti pasazova nezvituhwani zvinouya mangwana zvichivhota zvichibva kune mamwe matunhu. Chinosuwisa ndechokuti nyaya yebiometric hatina kunge takabvumirana semastakeholders kuti ngatiinde kubiometric. Zvinhu zvisina gutsa ruzhinji mukati. Tinopokana nayo nzira iyoyo yavaroda kushandisa bhozi vari kuimpoza papiri.
Zvii zvamakaudzawo zeki pamusoro pemaonero enyuwa?
Isu takataurira zeki ende tinogara tichitaurira zeki nyaya yekuti munhu anofanira kuuya nechitupa chake papolling station yake iyoyo ouya ovhota. Iri nyaya yekuti vanhu vezano vanozouya vachirova vanhu vachiita sei. Izvo zvegaro ziva kuti amai mukadzi wababa. Zano ichatozviita asi vana veZimbabwe vakagadzirira kufira nyika ino nokuti havadi kudarika 2018 vana vamugabe muoffice.
Tinozwa Zeki kuti iri kutoenderera mberi nehurongwa iwo hwekugadzira voters roll itsva, imi muchiti hamuidi.
Isu tiri kuti zvebiometric ndo zvatiri kuti hatina kubvumirana. Voters roll isina zvitunha nezvimwe zvese yakakliniwa yakachena tinoida, asi hatisi kubvumirana nenyaya yesystem yavari kuda kuintroducea yekuti biometric.
Vanga vari mutauriri weMDC inotungamirwa naProfesa Walsh Mancube, vakurawo nechihwai vari parunhare muHarare neStudio 7. Muri dzinodarika makumi matatu kumasvingo dziri kutsutsumwa zvikuru nedanho rotorwa nebato riri kutonga reZANU-PF rekungodzibvisa padzigere pedyo neshowground. Vanhu ava vanonzi vari kumbotamiswa kuti vasakanganise bato iri kana roita musangano waro wepagore muna zviita. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vakanzi vambobuda mudzimba dzavanogara mwedzi unouya kuitira kuti ZANU-PF ichitanga kugadzisa nzvimbo iyi isati yaita musangano wayo uye ichiitira kuti ichengetedze mutungamiriri wenyika waRobert Mugabe pamwe chete nevamwe vakuru vehurumende. Mumwe ari kunzi ambobva ndevastede Mujinga, avo vanoti havana kwekuendesa mhuri yavo kwemwedzi wose sezvo vasina mari yekurodja.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti panapa tinogara mavangoda kufana nemukomboni. Zvidzimba zvepanapa zvakati chipira isu, nekuti isu tiri mavhenda tinongoti makuseni tichimuka totomhanya kutaun. Zvino iko zvino nyaya yotaugwa yekuti timbobuda kuitira kuti vamwe vambozoita musangano here, kuda nokuti kwai vakuru vanouya here hatichahwisisi, nekuti isu totodzokera mustriti, nokuti kuti tinde murocation macho mari yekunobhadhara rocation hatina.
Vamwe vari kumbotamiswa vanhu vanoshandira makambani akasiyana-siyana anoratidza zvemugore roga-roga pashowground apa. Vamwe amai vanoda kudaidzwa nekuti mai zvipo vanoti vari kushushikana kuti vari kumbodzikwa apo mvura inenge yonaya.
Zviri kutishungurudza zvisingaiti kuti mashoko avataura ekuti timbobuda mudzimba dzatiri kugara. Hatizivi kuti tichatangira papi, tichaendepi, uye vana vandinavo ndotoshaya kuti vachaita sei kuti vaende kuzvikoro.
Mumwe mugari wepanzvimbo iyi aramba kudomwa zita rake nekutyira upenyu hwake anoti anofunga kuti dzimba dzavo dzichange dzichigarwa nevatsigiri veZANU-PF vasingakwanisi kunobhadhara mari dzemahotera.
Isu tatoshamisikawo tichitonzi tibvewo panapa nenyaya yesecurity yevakuru apa. Izvo hatinewo chokuitawo nenyaya dzesecurity, hatisiwo threat.
ZANU-PF inoti inotarisira vatsigiri vakawanda kuuya kumusangano uyu, uye bato iri rakatotanga kupemha mari kuvanhu nemakambani ehurumende pamwe chete neakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Murwiri wekodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vanoti vakaburiswa muchipatara nezuro uye vave kutotarisira kutanga mabasa avo ekuratidzira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Masarira.
Ndakasimba kunge njanji ndapora. Ndakabudiswa muchipatara nezuro makuseni ende takutoda kuramba tichienderera mberi nekuratidzira kutiwo patasvika panguva ino yekuti taakuungana zvakare semaitivhisi kutionesane kuti tofamba sei tisambe tichiratidzira kuti taakudawo kusunungurwa nevana vezimbabwe.
Tichiona kuti nhasi izuva rekuremekedza kodzero dzemwanasikana, mazwi api amungada kupakura pazuva iro rino? Tichiona kuti munorwirawo kodzero dzevanhu dzinosanganisira dzemwanasikana.
Mazwi andikada kupa semuriri wekodzero dzevanasikana ndezvekuti vanasikana ngavasanyarare kana vachibatwa zvakaipa sekubatwa chibharo, kurohwa, kushandiswa mumabasa asina kumira kwazvo. Nekuti pane nguva yandakaona panguva inandiri kuchikurudzi sinopriso paiva nevamwe vasikana vechidiki vari kuma 1920 vaive vakasungwa kunzi vaibatsira mbavha kuba motokari nezvinhu zvakadaro daro. Tandichitokurudzira vasikana vave muno muZimbabwe kuti musafuririke kuita mabasa asakarurama nekuoma kwakaita zvinhu. Ngatibatanei chinhu kamwe chete, hurumende iri kuti tambudzi nesu tiri kugona kugara zvakanaka.
Avanga vari muzvare Linda Masarira, mutungamiri wesangano reWomen in Politics Alliance, vachitaura naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rakapa zvekudya kumadzimai ane chirwere chekutsemuka dundira kana kuti obstetric fistula akamirira kuvhiyiwa pachipatara chemuchinoyi sezvo vamwe vavo vanga votadza kuvhiyiwa nekuda kwenzara. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo vaigamuchidzwa upfu mafuta pamwe nebinzi navaediro mutungamiri weWFP munyika munyarikani upachiitiko ichi vawenzeras nyama yaro vanoti zvekudya zvavakapiwa zvichaita kuti madzimai ave nemuviri wakasimba vasati vavhiyiwa kugadzirisa chirwere chekutsemuka dundira icho chinoita kuti vaburitse weti vasingazive. Izvi zvinotsigirwa namuzvari Fortune Mabandi veWomen in Health Alliance avo vanoti madzimai vanga vodzoserwa kumba vasina kuvhiyiwa nekuda kwekushaya chikafu chakakwana chinovaka muviri. Muzvare Mabandi vanoti zvekudya zvavakapiwa zvichaitawo kuti madzimai asimbe nekukurumidza kana vachinge vavhiyiwa.
Asi kuwana chikafu kwataita kuchabatsira madzimai kuti asimbe muviri vakurumidza vava vachipora maoperation avakaitwa.
Vanyama yaro vanoti pane hurongwa hwekuti madzimai anenge avhiyiwa apiwe zvekudya kwemwedzi mitanhatu kusvika pagore kuti vadzoreredzerwe utano hwavo.
Tavaripiri kutaura kuti vanogona kutera futi anamai avo kwemwedzi inogona kuti mitanhatu kusvika kugore vachivapa chikafu.
Amai Rosemary Beza vakarapwa mushure mekuvhiyiwa varwara kwemakore makumi maviri vanoti vanofara nekurapwa kwavo pamwe nezvekudya zvavakapiwa.
Ndiri kunzwa kufara ndototi ndanzi kunga kuti handichamboyambuliki ndoti chirwe chakamuna 80 saka ndanofunga kuti hachichamboperi chirwere changu chanyanya kugarisa.
Madzimai akawanda anotsemuka dundira munguva dzekubatsirwa. Madzimai echidiki vanororwa nguva yavo isati yakwana ndivo vakawanda vanowirwa nedambudziko iri. Pari zvino madzimai anosvika mazana maviri nemakumi mana neumwe vakarapwa pasi pechirongwa chemakore mashanu chakatanga muna Nyamavhuvhu 2015 uye chichapera muna 2020. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rinoti chiri kukonzera kuti vanhu vakawanda vanyanyoita muviri wakakura inyaya yekudya zvinhu zvine tsvigiri. Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidza kuti vanhu vatatu pagumi pasi rose vane miviri yakakurisa. WHO inotiwo vana vadiki vanodarika mamiriyoni makumi mana nemaviri vane miviri yakakurisa zvisingaenderane nemazera avo. Sangano iri riri kukurudzira vanhu kuti vasadya shuga yakawandisa. Nyaya yemafashamu emvura inonzi ichiri dambudziko kumabuda zuva kweAmerica uye huwandu hwevanhu vari kufa huri kuramba huchikwira kuzvitsuwa zvecaribbean nekuda kwedutu mupengo rinonzi Matthew. Huwandu hwevanhu vafa hunonzi huri pakati pemazana mana nechiuru chimwe chete. Zvinhu munyika zvinonzi zvaita manyama amire nerongo sezvo makambani anotenga mafuta edzimotokari ari kuti ari kutadza kuwana mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Mutoro wedu Now Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munyori mkuru mbazi reje mando dzemoto va Patson Mbiriri, vanoti hurumende iri kuita chipata-pata kuedza kugadzirisa dambudziko iri kuti munyika musaite dambudziko rekushemeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi kumwana weZimbabwe inenge yave nhamo yechikwepa kuti uku chakarumwa uku chinotsva. Parizvino vanhu vari kuswera vakamira mumitsetse vachitsvaga mari mumabhanga. Asi nhengo yeZANU-PF inomirira danga mvura chikanga mudare reparamende uye vaine mabhazi vaisawo mupfumi, vanoti vanhu vekumanikaland vanenge vangavogara havo vachienda kunotenga mafuta edzimotokari kuMozambique uko mutengo wacho unenge wakaderera.
Chiyokwamutareiko hazvakaita dambudziko rako, but tiri kuona most of the cross border vari kuya nefuel illegal across the border. Tiri kuona mapurisa achisunga mavanhu vakawanda nevedzekuunza fuel. KuMozambique fuel yeko iri kuita izvo 65 cents per litre.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo, vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa zvichaomera vemabhizimisi.
Mabhizimisi anogara kukanganisika zvakanyanyisika nekuti bhizinesi rinofamba nemafuta iwayo, kumuvha maraw materials, kumuvha maproducts agadziriswa kumafactory. Saka ichinhu chakakosha kune vebhizinesi.
Vakawanda vari kushamisikawo kuti sei Zimbabwe iri kutatarika nekushaya mafuta edzimotokari iyo ine kambani yemafuta enzimbe yeGreen Fuel iri kumanikaland. Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma, avo vave kutungamira bato reRenewal Democrats of Zimbabwe, vanoti nyaya yehuori ndiyo iri kuita kuti zvinhu zvisafambe kuGreen Fuel.
Chirongwa cheGreen Fuel semaonero atakachiita kare chaivo chekuda kubira vanhu mari nekungoshungurudza vanhu kumamisha.
Ko chii chingaitwe nehurumende kuti dambudziko iri ripere? Vamangoma vanoti hurumende yava Mugabe yaremerwa nemutoro wekutungamira nyika.
Dambudziko harisi rekungoti kunyaya yemafuta chete, idambudziko rapinda pamutana pekuti ZANU iri kutadza kubata basa renyika neikonomi. Mari yekunze yakatorwa nehurumende ichisenzesa mabasa ayo, ine yacho ichisenzeswa nana Mugabe kufamba kwavanoita kuyawo.
Nyaya yekushomeka kwemafuta iyi hachisi chinhu chitsva muZimbabwe. Kubva mugore ra2000 pachiine kambani yehurumende yainzi Noxim, zvinhu zvainetsa zvichikonzerwa kunyanya nenyaya yehuori nekushomeka kwemari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanorwira kodzero dzevanasikana muZimbabwe nasi vabatana nepasi rose kucherechedza zuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Zuva iri rakaparurwa nesangano reUnited Nations mugore ra2012 nechinangwa chekuburitsa pachena zvimhinga mpinyi zviri kusangana nevanasikana, zvinosanganisira nyaya yekubatwa chibharo uye kushaya mari yedzidzo. Mumwe vanorwira kodzero dzevanasikana Muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reTege Life International, vanoti zuva iri rakakosha zvikuru. Ngatinzwei hurukuru yavaita namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndinoti izuva rakanaka rekuti tinenge tichicherechedza kuti mwanasikana mwana ane matambudziko akasiyana nevamwe neumwe mwana vanakomana. Saka tinenge tichitaura isusu kuti zvinotifadza kuti titaure tigare pasi sezvatiri kutoeteredza izvozvo, tizvitaure kuti zvimwe zvinhu matambudziko ane mwanasikana matambudziko asingafaniri kunge anawo. Saka tichiona kuti tozvifambisa sei kuri mwanasikana wedu angewo ari parinani ange asina matambudziko iwaya.
Ndezvipi zvemhingamupini zvamungati zvakatarisana nemwanasikana muZimbabwe?
Tinoti zvemhingamupini zvatagara tichingotaura nezvazvo inyaya dzekuti mwanasikana asienda kuchikoro, tichiona kuti vana vakawanda chose vari kunze kwechikoro. Nyangwe tichiziva zvedu kuti ministry yeeducation inoti vana ngavasadzingwe, asi kune vana mazviuru nezviuru zviri kunze kwechikoro. Tibve ipapo tichiona vana vakawanda, vanasikana vakawanda vari kuroorwa vari vana vadiki, vamwe vacho vanozviendera kunoroorwa, vamwe vacho vanomanikidzwa kunoroorwa. Asi zvese izvi zvinobva mukuti dai mwanasikana ane mukana wekuenda kuchikoro uri pachena, zvaigona kuti vana vese vange vari muchikoro, hurumende yedu ichiona kuti vana vese vari muchikoro. Tabva panyaya dzekuroorwa kwemwanasikana, kune nyaya dzemhirizhonga yatingati je gender based violence zvinosanganisira nyaya dzekunepwavo nyaya dzekushungurudzwa pamoyo nyaya dzekushungurudzwa pabonde zvakangosiyana siyana zvinosanganikwa nemwanasikana tingangoti achigara mumhuri kana kuti akaroorwa ari mwana mudiki zvichingoenda zvakadaro
Muzvare Nyari, Mashaya Mombe vanorwira kodzero dzevanhu uye vanotungamira sangano rinoshanda nevanasikana reTege Life International vanga vachitaura parunhare muno muWashington DC namutungamiri Nkomo weStudio 7. Munhau dzemitambo. Mushure mekumboramba, veZimbabwe Cricket nhasi vabuda pachena kuti Heath Streak ndiye ave mwairidzi mutsva wechikwata chenyika chemaChevrons. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya iye.
Streak, uyo aimbove kapiteni wemaChevrons, apiwa basa iri pamberi paAndy Blignott, pamwe naPeter Kirsten naJustin Simmons veSouth Africa, izvi zvabuditswa pachena nasachigaro weZimbabwe Cricket vatawengwa mukuhlani avo vati vapa streak uyo atotanga basa mutoro wekuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kuWorld Cup yegore ra2019. Streak atora basa iri zvichitevera kudzingwa kwakaitwa Dave Watmore wekuAustralia muna chikumi. Mune chimwe chiitiko, Charles Manyuchi, uyo ane bande, reWorld Boxing Council Walter Wood Silver, nasi asangana nevakafano bata chigaro chemutungamiri wehurumende, vamupekezera mupoko, mazuva matatu asati apinda munhandare, kurwa naJoss Augustin Ferrier wekuColombia. Ferrier nevese vari kurwa musi uyu vanga varipowo pachiitiko ichi gurukota rezvemutambo vamakosini Hlongwane vanoti vari kuedza nepese pavanogona kubatsira tsiva nemimwe mitambo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na8pm tiri kutarisa nyaya yezuva remwanasikana kana kuti International Day of the Girl Child. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo vanhu vatema kubva kuna Thomas Tafrenyika Mapfumo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, asi regai tikupei misoro yenhau dzanhasi. Sachigaro weboka reZEC Amai Rita Makarau vanoti Bokarau rawana mari yekutenga mishina yekuvhotesa vanhu vachishandisa biometric. Bato reZANU PF rodzinga vamwe vagari vekumasvingo vari pashowground mugadziriro yaro yemusangano waro wepagore. Sangano reWorld Food Program robatsira mamwe madzimai angaokundikana kurapwa nenyaya yenzara kumashanaland west. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Chris Gande achikupa inhau muririmi rwendevele.